Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 16/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateerewo kutaura kweAfrica.
Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Tichatarisawo mutambo wekurwira menduru yebronze kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kukata pakati peCroatia neMorocco mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veAfrican Union uye vari mutungamiri weSenegal vaMacky Sall nezuro vakakurudzira kubviswa kwezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, vachiti zvirango izvi zviri kuramba zvichikanganisa vana veZimbabwe. VaSall vakataura izvi kumusangano weUS Africa Summit, apo vaitura zvavaiti zvinetswa zvinoda kugadziriswa kuitira kuti kudyidzana kweAmerica neAfrica kubudirire mune ramangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yeZimbabwe inotambira nemufaro kurudziro yavaSall iyi. Musangano uyu wakatanga muWashington DC nechipiri uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa nenyaya yezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Asi vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava kumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Tinoti Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerwa naZimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateerewo kutaura kweAfrica. Zimbabwe yakataura, SADC ikataura, Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo. Saka kunga kuva kusindimara nemoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese.
Asika America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu. Hamutemerwe zviga neimwe nyika because hamusi pasi pedzimwe nyika. Muri pakusipe kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho, chingava chemuhlovo upi kana mutovo upi. Nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations. Zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe. Zvakaenda kuUnited Nations, United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi. Asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe zvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations, zvinova zvisiri pamurao wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remitemo runonzi constitution kwete nezvinotaura dzimwe nyika gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe choita zvinoda America mangwana toteerera zvinoda China kusora mangwana toteerera zvinoda South Africa kuti rinotevera toteerera zvinoda kana kuti Russia koisu sezvaro reZimbabwe chezoita riine zvatinoda.
Vanga vari munyori mukuru mubatsira zvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gurukotare zvemari muzvinafundo muTuli Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubazi rehutano mubhajeti regore rinouya. Vachiti mari yavakapa bazi iri inosvika $473 billion yemari yemunyika pamwe neUS $213 million yavanotarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro inokwana pane zvese zvinodiwa nebazi iri. Mutore wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Kuzvinafundo Ncube vataura mashoko aya vachipindura nhengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe dzichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
I don't think we have room for maneuver here. Let's just work on disbursement so that the ministry can
tikwanisi kuwedzera mari asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo richinyanya kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
At the same time, you have competition between donor funding.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yekunzi nemari yemuno zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaenderera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo vachiti mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajet nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri wemberengwa North vatafanana Joe veZANU PF vaudza muzvinafundo Ncube kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajet nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Mumiriri wemabhuku vaJames Chidakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vaNcube vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo Ncube vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapiritsi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende uye mapiritsi nemumwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitika mainstitution kugarisa pazvigaro pevanhu varimo imomo mumahospitals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye $473 billion yemadhora emunyika inoita zvikamu 11 zvebhajeti rese re $4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo Ncube vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu 15 sezvinodiwa nechigaro cheAbuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa bhajeti ra2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kanzuru yeHarare yaparura chirongwa chekuti vagari vakwanise kubatsirwa nekanzuru pamwe nekubhadhara mitero padande mutande vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Taura Harare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Guta reHarare rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association, CRA, kuumba mobile application iyi, iyo inonzi iri kutarisira kusimudzira mafambisirwo emabasa nekanzuru kana kuti inonzi pachirungu service delivery. Vachitaura apo vanga vachiparura chirongwa chekushandisa umhizha hwenharembozha uhu hwetaura Harare, kanzura veward 7 vaHebmo Gotora, vanovasachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mukanzuru yeHarare. Vati vanofara zvikuru kana vachikwanisa kurerutsira vagari.
Nangwa cheapplication ichi ndechekubatsira vagari veguta. Vachabatsirikana nenzira dzakawanda. Chokutanga, vanhu vachinge vagona kubhadhara mitero yavo kuburikidza neapplication iyoyi eti vanogona kubhadhara vari kunzvimbo dzavari. Zvechipiri, kana munhu akada kuziva kuti ndine chikwereti chakakura sei kuguta reHarare, anokwanisa zvakare kubvunza kuti chikwereti changu chakamira sei kuburikidza neapplication iyoyi. Zvekare, kana kana aine information yaangade kana kuti akada kuziva zviri kuitika mukati meguta, akukwanisa zvakare kuwana information.
Vagotora vati izvi zvichabatsirawo kuti kanzuri ikurumidze kugadzirisa matambudziko anenge achisangana nevagari.
Injiniya mumwe nemumwe ngatimbotii ndiwo kumvura paanongowana information kana kuti meseji yekuti kwavhunze kune paipi yatsemuka murodhi yakati, akutoita zvokuti amhanya ichipakapaka kuti anogadzirisa nokukurumidza. Zvakureva kuti maresponses edu akukwanisa kuatendwa nekukasika. Information yakusvika kune vanoita service providers emukanzuro.
Mukuru wekra vaRuben Akili vatsigirawo vachiti donzvo remushandira pamoyo nderekusimbisa ukama pakati pevagari nekanzuro yavo pamwe nekuvhura mikana yenhaurirano dzakasununguka.
Nechinangwa chekuona kuti vanhu vakwanisa kuona mukana nyunyuto dzavo kana kuti zvavanenge vachisangana nazvo maringe nekuwaniswa kwemabasa kana kuti service delivery yatinopiwa nekanzuro. Saka naizvozvo mobile app iyi tingati chimwe chinhu chakanyanyoitunzwa ndechekuti painge pasina mikana yekuti vanhu vanokwanisanga vachive vanotaura tingati zvichemo zvavo. Saka zvichemo izvi kana kuti tingati atingati maservice delivery reports mobile app yave kupa mukana wekuti vanhu vanokwanisa kunge vachive vanotaura nyunyuto dzavo. Vadzitaura kudaro zvakare vachive vachinove vanopiwa pachinge inonzi reference number yekuziva kuti chinhu chandava ndinotaura kana chandava ndinokomplena ichi charekodwa, uyezi vachikwanisa kuchizovazvochironda kana kuchitevera kuona kuti zvaita.
Vachitaura neStudio 7 vaGift Marimo vanoshanda nekambani yeCodel inova yakagadzira mobile application iyi vati chinangwa chavo ndechekubatsira guta reHarare kuitira kuti vagari vakwanise kuwana zvavanotarisira kukanzuru nenguva uye vari chero kwavari, kusanganisira kuzivisa kanzuru matambudziko anenge avawira kunzvimbo dzavanogara, kuziva kune makirinika ekanzuru, kubhadhara mitero pamwe nekuwana rumwe ruzivo rwakasiyana-siyana rune chekuita neguta reHarare.
Isoftware takagadzira kuti batsire City of Harare kuinenza service delivery. So chekutanga inenge chibatsira maresidents kuti vaone mukana wekubhadhara mabills avo zviri easy. Toda kuti tirimove congestion inenge ichiitika kusitiwo. Chechipiri chinova chakanyanya kukoshesesa chakaita kuti applications dzakadhevheropwa ndechekuti toda kuita toda kuti tiite service delivery iwedze.
Mobile application yeTaura Harare iyi iyo yave kutoshanda pari zvino iri kuwanikwa panharembozha dzinoshandisa software yeAndroid, asi paine tarisiro yekuti ichavandudzwa kuti iwanikwe pane dzimwe mhando dzakadai semaiPhone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuda kuti chimwe chizvarwa chayo chaive muchiuto chiri kuAustralia chidzorwe kumusha mushure mekusungwa nemhosva yekupa zvidzidzo zvekutyaira ndege kumauto eChina. Gweta raDaniel Duggan rati mhosva dzaari kupomerwa dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye Australia inofanirwa kuramba chikumbiro chekuti aburitswe munyika iye. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakatarisana nekusarudzwa zvakare semutungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC kunyanga hazvo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Nengo dzeANC dzinodarika zviuru zvina dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano wemazuva mashanu webato iri uri kuitirwa pedyo neJohannesburg. Paita ropa rakaipa pakati pevagari vari munzvimbo dzakaganurana nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka nevanochengetedza mhuka zvichitevera kufa kwemumwe murume nekurohwa achipomerwa mhosva yekuvhima zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaElvin Gondogoto vakafira kuchipatara chemukaroi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanochengetedza mhuka veAfrica Parks kuSiyakobo masvondo matatu apfuura. Zvinonzi vanhu vana vakaita vaGondogoto vakafira mberi hapana zvavakaitwa, izvo zvakapa vamwe vagare hasha dzekunorova vanochengetedza mhuka ava ndokusungwa. Baba vemufi vaRonald Gondokoto vanoti mhuri yavo iri kurwadziwa zvakanyanya vachiti mwana wavo akaurayiwa semhuka asi vakamuuraya havana kusungwa. VaGondokoto vanoti vashandi veAfrica Park vanokoshesa kodzero dzemhuka kudarika kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wekuSiyakobo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vanochengetedza mhuka ava vari kushungurudza vagari vari kushanda pasi pechibvumirano chavakaita neZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks munzvimbo yavo sezvo pakutanga zvanga zvisina kudaro.
Pane kakusawirirana kekuti ava vezvemutemo vane pavanoshandisa masimba avo zvakanyanyisa zvisiri mumurawo zvokuti vanosvika pakurova. Tinofungidzira kuti vagari venzvimbo nevatungamiri vedu vari munharaunda, masabhuku nemadzimambo vanofanira kugara musangano votsiura veAfrican Parks masimba avanoita akanyanyisa kuzosvika pakuzouraya munhu kana kurova munhu zvakaipisisa.
Mumwe akasungwa mushure mekurova vanochengetedza mhuka ava vaSamson Chirera varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Mutauri webazi reZim Parks vatinashe Farao vabvuma kuti vaGondokoto vakafa mushure mekusangana nevanochengetedza mhuka vachiti havana kurohwa asi kuti vakanyungura mumvura mushure mekuda kutiza vanochengetedza mhuka.
We can confirm an incident in Matsadona. It was a tragic event.
Tinobvuma kuti pane munhu akafa kuMatsadona. Tine urombo zvikuru asi munhu uyu akazvikanda mumvura mushure mekusangana nevashandi vedu vanochengetedza mhuka.
VaFarao vanoti vamwe vashandi vavo vakarohwa nevagari kunyange vainge vakapakatira pfuti zvavanoti zvinoratidza kuti vashandi vavo vanoda runyararo nevagari. VaFarao vanoti vanokurudzira kuti vagari vabatsirane nevashandi vavo mukuchengetedza mhuka.
But we are encouraging communities.
Tiri kukumbirisa kuti vanhu vemunharaunda vashande pamwe chete nevashandi veParks pasina bongozozo.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makambani ari munyaya dzezvezviwanikwa haachakoshesa upenyu hwevanhu.
Upenyu hwemwana wemuZimbabwe iko zvino hauchakoshi, especially tichitarisa mirizhonga iri kukonzerwa nemakambani. Vanoita sekuti vane residence rekuita zvavanoda kutyora kodzero dzevanhu, hapana zvavanoitwa. Saka mitemo yacho iri kunyanya kuprotekta makambani ichisairira macitizens kumhuka.
Kurohwa kwevagari vanochengetedza mhuka kunonzi kuri kuitika kunyamakate kuvagari vari munzvimbo iri pedyo neCaribba Game Reserve. Ambuya Maidei Chundu vanoti vari kushungurudzwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation ava vanonzi vakamborova mumwe murume wechidiki akafa kutanga kwegore rino asi hapana zvavakaitwa.
Vanhu ava vakanikira vari kurova vanhu, pane mwana wakarova nokuhotera uku mukomana mudiki vakamuchera ruoko. Vakarova mukomana mukuru akaine mukadzi wake akafa.
Hatina kukwanisa kutaura neno makamba na anuchengeteza muka aya sezo vakuru vao vanzi vano gara kunze kwenyika. Hatina kuwa na uwanduwe vano wakafa nekuda kwekuruwa newa shandiwe makamba na anuchengeteza muka pasi pechi vumerano chezi mpax sezo vafarao vati ya wana uwandu uu. Hatina kukwanisa kubacha mutaure wema purisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati kutitinzwe kuti nyaya dzirikumhangarwa kumapurisa dzekunetsana kwevagari vanochengetedza muka dzakawandawo zvakadi uye zvekuti vanhu vari kusungwa vachizima zviri kunze kwemutemo vakawandawo zvakadi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Tombotarisa zviri kuitika kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Apo makundano emakwikwi emutambo wenhabvu wepasi rose weFIFA World Cup 2022 ave kusvika kwamvura yacheka makumbo kwakare kuKatar, Morocco iyo yakasimudza mureza weAfrica mushure mekuve nyika yekutanga kubva kuAfrica kupinda masemifinal emakwikwi aya iri kusangana mangwana neCroatia vachirwira menduru yebronze. Finali iri konesvondo pakati peArgentina neFrance iyo yakatora mukombe uyu muna 2018. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wemutambo wenhabvu vari zvakare murayiridzi wenhabvu vaJona Masia.
Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva kuWorld Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinals pekupedzisira neFrance, asi itimu yakasimba zvikuru ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side, nedefense yavo na Lovren.
Koku Morocco uku wa Masia.
Morocco mukatara yakarongwa zvakanaka chaizvo. Ine vatambi vanogona kutamba. Tarai muone goalkeeper wao Bono haunobata. Vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Asi ndona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadi kuAfrica.
Kupinda kweMorocco semifinals uye zvine pava kutambira kuti vagone kuwina kana bronze. Zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatarira Africa ine vatambi vepamusoro. Asi nekuda kwekuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumwe uko. Tinoona sokuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndokune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.
Vanga vari muongorori wemutambo wenhabvu uye vari murayiridzi wenhabvu vaJona Masia vari parunhare muWest Virginia muno muAmerica neStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 supogine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Faster Man Crusader Marura anobva kuChipinge. Ngatinzwe nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
WezoStudios.com.
No, butter. Bozo, physical, to pindira mugemu. Garawa, tipa,
Semkomano wechidiki kudai vabereke vaitwo kudii pamakazvitanga.
Apa ndaingoimba vabereke vanga vasiri kuzvifarira. Vachiti mwanangu ita zvechikoro music nechikoro hazvibatani. Pandainyora music mabooks acho amwe aitofisha amwe aibvarura. But ndairamba ndichiimba sezvo mafanzi anga agara achidaira ende zvichari kuti fasamina ranga rakabva kumafanzi vachingosimbisa kubva chikoro. Saka ndakaramba ndichishanda kusvika vabereke vakuzvifarira. Music yandakuimba mavideo amwe andaibudisa ndanga ndakutobudisa nevabereke vachitotsigira vachitosimbisa kuti mwanangu chitoramba uchitoimba uchitsigira kuenda mberi.
Matambudziko amunosangana nawo muindustry menyu munde api?
Saka machallenges amwe ndosangana nawo machallenges ekuti fasamina handisaenda ana sponsor handisaenda kuwana mari yekuti kana ndichida kubudisa mavideo ndinge ndichibatsirikana kana kuti pamashows zvimwewo mari zvemashows ndodziwana kana itori show inonga yarongwa neumwe munhu obva andidaidzira. Handisaenda kukwanisa kuti ndiitewo angu mashows nekuti maequipment emashows inova ndisati ndanawo. Amwe machallenges nekuti madj anenge achida kufambisa music anonga achida kufambisa music anonga achida mari kuti vafambise music iyoyo. Kuti imwe machallenges yatosangana nawo kana tichida kuisa masongs maredio vemaredios vacho vanonga vachida kubhadharwa mari kuti vatange kushambadza music yavo. Kudai ipapo paikwanisika kuti zvipadarike.
Hama dzangu dzakashaya ndiri kuchema semwana wenyu handidi kubata nyoka menyu dai mambotumira simba renyu ndigogara nemi mupenyu.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanonga vachida kubata fasamini vanondibata panhamba dzoti 07764 dzimwe nhamba dzavanokwanisa kundibata nadzo thenet 1 dzinoita 071 911 3709. Vanondibata paYouTube channel, paFacebook, paTwitter vanondibata vakangonyora kuti fasamini vanobva vandibata. Ndatenda vashamari vestudio 7 nekubata fasamini.
Kamunoti ndokari kupisa kakamungade kubuda nako mudariro ndekapi? Timbokati chwa.
Kasungu kari kubuda muswa 19 ako kasungu kakaongorwa kane unyanzvi kakanzi kudhakwa nedoro kachafadza vanhu paChristmas ndiyo latest yafasamini. Songu ndo songu ichange ichinge ichijambiwa paXmas. Tinenge tiine show patanganda ndo patinenge paine show yedu muswa 25 December ndo painonga iri ipapo. Tinenge takawanda maartist akati wandei.
Yakasvika iri tamba ndikatanga kujamba ndisati ndaivhura andakazivhura musodzi kuyerera ruchimbiro darwapera musodzi kuyerera ruchimbiro namuyapera wana kusimbisa wani kwanza ndimokusiya tichi kusimbisa wani dala ndimokusiya wani kusimbisa wani
Manzwa kubva kuna Fasterman Crusader Marura pauri kuri yaita Ivan Zinga we Studio 7. Musakangano wachirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kukurukura pamusoro pemusangano uchangopetwa muno muWashington DC weUS Africa Summit. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoti inotambira nemufaro kurudziro yasachigaro yeAfrican Union uye vari mutungamiri veSenegal vaMacky Sall yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica zvibviswe. Gurukotaro zvemari muzvinafundo Mutwili Ncube vanoti havasi kuzowedzera mari yavakapa kubhajeti rehutano regore rinouya. Tabatashka kumagume chirongwa chedu. Anokuonika yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndi kusemi na Kips Dube.
Tutini.